mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvita 23 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuyeuchidzai kuti chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti vamunangagwa nePollard havangabudiriri kana vakaisatawo hurukuro nebato guru rinopikisa. Varimi vochema chema nemvura yarambira mudenga. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kushedzwa kumusangano kwakaitwa vamwe vatungamiriri vemapato anopikisa kupurazi remutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pakupera kwesvondo, vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti vamunangagwa vari kuedza kuparadzanisa vanhu nemapato avanofanirwa kuve vachishanda nawo. Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa havangabudiriri mune zvavari kuita nekuti vari kusiya bato guru rinopikisa vachiita hurukuro nevanhu vasina vanovatevera. Muzvinafundo weMasocha vanoti vamunangagwa vanofanira kuona kuti vanhu vazhinji vanotsigira bato ripi, naizvozvo kuita hurukuro nevanhu vasina vanovatevera hakuna zvakunobudisa. Tabata muzvinafundo Masocha kuti vatiudze pamusoro pePollard uye kuti sei vachifunga nenzira iyi.
Pollard inenge mubatanidzwa wokutaurirana kwamapati akakukwidza maelection eZimbabwe akapfuura aya. Saka vakafunga kuti vafome vagadzire vaumbiridze danho iroro nokupa zita iroro kuti Pollard, kuti mapati akwanise kutaurirana vachidzidzisana kuti Zimbabwe toifambisa mberi sei, vanhu vasarwidzana vamapati akasiyana-siyana. Saka unongova muunganidzwa wamapolitical party mazhinji, mamwe tinongova tohwawo mapolitical party asi kutizikamwa kuti tizive kuti mapolitical party wawana vanotevera here kana kuti anongova nowakafoma. Asi ndo mubatanidzwa iwoyo wamapati, chingwai nechinangwa chokuti ngatitaurirane tifambisire Zimbabwe mberi.
Tanzwa nezuro mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vachiti havasi kuzopinda muPollard iyi. Munoona sekuti kushaya kwaMDC yavaChamisa kuno mutsauko here uripo unotadzisa Pollard kuita basa rawo?
Handivoni paino mutsauko unotadzisa Pollard kuita basa rawo. That is, kana Pollard ichitova nebasa zvachose. Nokuti mavonero andinoita ndokuti zvimapati zvacho zvimwe zviri muPollard imomo kuti uzvihwisise kuti zvino vanhu vanozvitevera here kana kuti vakazvivhotera here, zvekare kuti chavanoda kubudisa chaicho chii mumatoksi imomo vachitambisa mari tingangoti nokuungana vabvapo. Hapana chisungo chatinoti tanzwa isi kuti tasunga chakati tichafambisa nyika kusvika pakati. Saka kusavapo kwapresident Chamisa veMDC nokuvapo kwavo handizvioni kuti zvinobuda, setoti isu pamwe kuda zvavasipo kana vakazovamo pamwe pane zvingabuda zvihombe imomo. Asi pari zvino handivoni kuti chii chavanovunganira ini kuti vataure chini, pane agenda ipi plus magoals ayaya ndaapi magoals ePollard acho atozonzi aya ndo atasunga aike zvino tasvika kati pazvisungo zvedu, hatizvionisu.
So kuona kwenyu munoona sekuti Pollard pairi mamiriro yakaita haigoni kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika here?
Kugadzirisa chaiko haina chainokwanisa kugadzirisa Pollard, nokuti pati hombe inopikisa MDC haipo, ine izwi hombevo munyaya dzakadero dzemumanhau dzano idzodzo toti isi kuda kana vakauya president chamisa vemdc panogona kubuda zvihombe vamwe mapati ari umo chaizvo chaizvo zvavanondotaura ikoko kumusangano iwoyo hapana unomboziva kuti zvii kungoinda pamwe kwatinoti vangoindavo kuno tandioni hurumende ichichinja matongera ainoita nyika nokuti vandotaura nevamwe navamwe vamapati vemusangano hazvizobvi zvavataura izvozvo zvoinda maitiro ari kuita pati iri kutonga handivoni vachizvichinja ini
ko iyo Pollard iyi kuti iwane simba rokuti zvinhu zvifambe zvakanaka inzwikwe nehurumende iripo chii zvinofanira kuti wane Pollard kunyangwe MDC yavachamisa isimo
ndoona sokuti Pollard zvainofanira kuita kujekesera ruzhinji rweZimbabwe neInternational Community nyika dzose kuti chatiri kuunganira ndechakati number 1 chakati number 2 chakati number 3 chakati saka tagara pasi panapa tikabvumirana zvakati kuti tobva pano toita zvakati tovonavo isi kuti zvacho zvanzi zvaitwa nyika dzose dzoonawo zvanzi zvaunganirwa zvacho zvikabvumiranwa zvikataurirana zvikanzi maspeech avo vabvapo waenda waenda saka handivoni magoals acho chii chavanoda kuachivha toti isi kuda vanoda kuti vanhu vasarwidzana vamapati akasiyana siyana vemdc vachirovana kana kurohwa novezanu pf asi hapana zvatizvioni zvavanoita isi kungoendavo kunofara pamwe nokutaridzanavo minda nehove zvatatichiona pamaindaneti apa chinangwa chavo ndechei ngavachibudisirewo pachavo
tinoona mutungamiriri wenyika vamunangagwa vachitora nguva yakawanda chose vachisangana nenhengo dzavo dzePollard munoona sokuti kutambisa nguva yavo here kwavari kuita kana kuti munoona sokuti vane chimwe chinangwa chinogona kuta mapudzi takatarisa mberi uko
mavonero andoita ndokuti mutungamiriri president Mnangagwa vakangwara zvikuru zvavari kuita izvi vanoona kuti zvichazovabudisira zvibereko mberi kunoenda nokuti vari kuratidza kuvagari vomuzimbabwe pamwe chete nenyika dzose dzapasi rino kuti ini ndiri munhu kwayo unoda kutaura navanhu asi kuti vamwe vavanhu vacho havadi endezve vanhu vacho vavari kudaidza ikokoko vanhu vasingativoni kuti inotongova nzira yandiovona sokuti kutokambena uku kwamaelection ari kutevera ari kuuya maelection omuzimbabwe uno kana vava kuzofamba neshoko iroro rokuti handimunondionazve indinovadana kuti zotaudzana navo asi ivo vanenge vasina zvokutaura nezvimwe saka vanotozviita vachiziva semunhu wagara mupolitics chaizvo munyaya dzezvo matongerwo enyika izvi vari kutounganidza hazvishamisi kuti vamwe vavo vari kuenda ikoko kumusangano iyo vachatozoenda kuzanu pf hani takaona umwe mutungamiriri pakongresi yezanu pf yavakaita panotanga December wakatobva kupati yake akaenda kuna vamunangagwa ndo zvavari kuitira ipapa kuzama kutotaudzana navava kuti huyai tibatane pano kumaelection ari kutevera vanhu venyu vandivhotere saka havangangozviitiri pasina chinangwa chacho mberi chikunoenda uko
takaona iko zvinoizvi zvondorapera iri vaimbova mutungamiriri wesouth africa vatao mbeki vakasvika muzimbabwe vachida kuita hurukuro navanhu vakasiyana siyana kuti vabatsire kugadzirisa mamiriro akaita zvino mune vimbo yekuti vambeki vakakwanisa kuzviita izvi here
handivoni kuti vambeki vangakwanisa kuzviita izvi nokuti handi kutanga kwavo kuuya kuzogadzirisa zvinhu vakambouyazve vamugabe vachipo zvavakagadzirisa ndo zvavakagadzirisa vakamboenda zvekukenya uko vakandogadzirisa kwose kwavanoenda zvigadziriso zvavo izvozvo hazvii zvigadziriso zvinosara zvichibetsera vanhu munhuwo zvake uyo pamwe unenge ava kungoti arega ndione kuona mapepa ndaenda ndandodai ndikati imi itai zvakati asi zvirongwa zvake semunhu uno ushamwari nezanu p f kubva nguva yehonde handioni kuti ungava munhu ungatrustiwa namaopposition kuti ayananise kukonana kuri kuita mapolitical party ari muzimbabwe saka unongofamba hake unozikamwa maitira ake unozikamwa ushamwari hwake kwakarerekera unozikamwa saka kungozikamwa ikoko kunoitira kuti zvaari kuita izvi zvisanatsokubata pakuyananisa mapolitical party omuzimbabwe
Professor Elliot Masocha veDe Vry University mazvita chaizvo muzvinafundo Elliot Masocha veDe Vry University vari parunare kuOhio muno muAmerica neStudio 7 Vatungamiri weZimbabwe Farmers Union vawanda chabikwa vanoti mvura ikasana ya Svondorino varimi vakawanda vacharasikirwa zvakanyanya nembeu dzavakadyara. Varimi vari kugunun'una kuti kusanaya kwakanaka kwemvura uye kudhura kwembeu nemafertilizer kuri kuvasiya vari panguva yakaoma. Kuti tunze zvizere, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachabikwa.
Mwaka wedu wanga watanga zvavo zvakanaka wakati nonokei, asi nemaitiro akuchinja kuitawo mwaka yedu yanga yatanga mvura inaya zvakanakanaka pakati pemwedzi wapfuura waNovhemba. Vanhu vakadyara vakatanga kudyara, vanga vakadyara vaya vaimbeu dzamira zvakanakanakawo, asi pakazoitawo pakambopisa pakatapa ndokubva kwayanaya futi apa sofa kupisa futi mbeu dzaakusvava svava. Saka hazvina nyatsomira mushe, asi hatina mbeu dzaoma kuti taita tapedza. Kune nzvimbo dzakadzikuomerwa panguva yatirine, kunyanya nzvimbo dzima natural region aya yatinoti region 3 zvichidzika 3, 4, 5 ikokoko kune kusvava unyoro hwaakudiwa. Asi kune region 2 na1 kutoti pana marondera macheke hwedza vana bhindura shamva urwi kuri kuchiri nani pari zvino maregion 1 and 2 2a 2 by. Kuchiri nani, asi kunokoso takuida mvura zvokuti ikasati naya Svondo irori ratiri kupinda iri, tinenge takutanga dzimwe nzvimbo tiri takutanga kutoverenga kuti taruza chii, nekuti mvura iri kudiwa zvishuwa chaizvo chaizvo. Yapawo mukana kune vamwe vanga vasati vawana mainput, vanhu vari kumhanyisawo varimi vari kukurudzirwa kunzi kuchimirira mvura vakasapedza kudyara vaye. Hatichimhanya iri dyari kuti inouya iyi, kuti mvura yedu ichauya iyi katida kuti number 3 vakatanga yekutanga yechipiri pakuyai number 3 itiwane tapedza kudyara tose rekuti kumberi uku tinenge tanonokesa.
Asi varimi vamubhenge vachichema-chema nekudhura kuri kuita mbeu, zvaamira sei mazuva ano? Pane chachinja here apa?
Pana chachinja, achava nyaya yekunzi kudhura. Kudhura uku kudhura kwemafiga akura, takutaura mafiga akura. Tiri vanhu vanga vakajaira kushandisa maus dollar madora namba diki. Mbeu dzedu dzemwaka yepakati nepakati tiri kumaus dollars dzaisvika kuma65 to $75 per 25 kg. Now vari kutengesa vacho vari kungoshandisawo interbank womultiply figure iroro, nokuti mari yedu haisi 1-to-1 neus dollar. Saka ndo patiri kuona tichingasikirwa ipapa kuti mafiga akura, uyezve vembeu nevemushonga nevemafertilizer vachifamba zvavo vachifamba nevachireta zvavo neinterbank iyoyo kumurimi uku. Mbeu dzemurimi hatsuka purise yacho kumurimi haisi kufambidzanawo neinterbank iyoyo. Saka ndo pano dambudziko rakakura ipapo. Dai zvaifambidzana zvese kuti mbeu yakuita izvi hanzi 65 times mari yakadai mari yakadai, murimi wo kana arimawo mwedziwo zvimweke zvavarima izvozvo zvokozongoitwawo interbank iyoyo, zvakadai zvinofambirana zvakadai pasina kana anochema.
Ko kukomandi varimi vanga vachimbochema-chemawo kuti zvinenge zviri kutora nguva kunyora mapepa acho kuti vawane rubatsiro, pane tichagadziriswa here?
Ichokwadi ichocho kuti varimi takanonoka programu yacho yakatinonokeiwo kuti itange kupindwa mairi. Yatinonokeiwo kudaro varimi vakanonokawo futi, kune vakakurumbidza kupinda mairi havana dambudziko rakanyanya. Vakazononoka ava vanhu vakanonoka vachimbomira vachimboti vasina shuwa nekuti kubhengi kungaite here. Vanhu vakazovhunduka vawandisa manje, saka sistemu yacho yakabva yatadzirira kutifambidzana neuwandu hwevanhu. Saka ichokwadi ichocho kuti nanhasi kuchine dambudziko, kwana dambudziko kuti mumwe hasi anyorwa izvi, mumwe hasi awana izvi, nekunyanya fertilizer compound D yakaine dambudziko rakakura chaizvo. Asi ndinofara kuti kugara nezuro zvinhu zvachinja, yakuwanikwa urongwa hwakachinjawo zvaanani chaizvo, nekuti varimi vese vakanyoresa ava vakwanisa kuiwana, asi mwaka ndo ukurapa uchitiza.
Mutungamiri weZimbabwe Farmers Union vaHwanda Chabikwa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti kushandiswa kwedhora rekuAmerica muZimbabwe kwave kuwedzera zvine mutsindo, kunyange hazvo hurumende yakarambidza kushandiswa kwaro mwedzi mitanhatu yapfuura. Mudeli News mekare, mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa, vanoti havasi kuzoita hurukuro na vaNelson Chamisa kunze kwemuunganidzwa wePoland. Mukroniko mune nyaya inoti mabhazi anotakura vanhu kuenda kumaruwa akwidza mari inobviswa nevanhu pazororo reChristmas vachiti jiziri riri kunetsa kuwana. MuHerald mune nyaya pamusoro pevanhu vatatu vakakuvara nezuro mushure mekunge mapurisa apfuura kombi yakanga yakavatakura payakatanza kumira paroadblock pamabook turn off. Zimlife.com inoti gore rinouya Zimbabwe ichashandisa mamiriyoni zana nemakumi matatu nematatu emadhora ekuAmerica kutenga chibage uye kuona kuti mutengo wacho haunyanyi kukwidzwa. NewZimbabwe.com ine nyaya yomutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa avo vakati kuti vanhu vanyatsokubatana nyaya yegukuraundi inofanirwa kugadziriswa. Vachamisa vanoti kunyange hazvo ZANUPF nePF ZAPU zvakanyorerana chibvumirano chekubatana, gukuraundi nokusaenzana kwevanhu zvinoita kuti vanhu vaomerwe nokubatana. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokukokai vatereri veStudio 7 kuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Pamusoro ivakuru veStudio 7, vana wande mose nevamwe navanoti Poland vanotaurirana, vamwe vachipachiramba kutaurigwamo. Poland ibato restore sevo vamwe ivo vanongoita zvavanoda kungoti ini ndoita zvanoda nevanhu. Vachamisa havarambe zvinhu zvikusheya hamwe nepakati zvigovanhuwo nepakati tenda zvinotenderwa mapato avo haana vanhu. Saka nyengerera muPoland bato rine vanhu ndo rinosiyiwa memhaka yekuti nechikonzero chokuti havadi zvinoda vamwe. Saka musangano unga hakusi kuvaka nyika kuputsa, ivo varivo mutungamiriri havadiwo vari kuguta vari kudya. Saka munhu ari kudya unonetsa haana chaanoda. Saka vachamisa havarambe nyaya igugwe nepakati. One vanorova vanhu, two vanenge vachiponda vanhu vachirova nematanda, mapurisa achirova vanhu, masoja achirova vanhu achifura vanhu. Saka zvinhu zvakaoma munyika. Saka havarambe vachamisa, varambe vakashinga zvichirambiwa. Mwari azvipindire, vasangoita sekuti ivo ndo vana Mwari vanongotaura zvinonaka.
Hey, kwazwai vashamarari veStudio 7, vanotanonoka vande muri sei ana Nkomo ikoko. Ndinokumbiravo mufundisi Simango andipewo vhesi inowanikwa inotiyo Jesu akazvagwa musi wa25 December mukati meBhaibhiri. Ndoda chapta yacho.
That's why Chamisa achitaura ake kuti poradio hai kutambisa nguva vanonoonana kufamu sei. That's why chinzi extended mazan pf oga oga ngavatiitire zvakanaka. Ava vanenge vanopengawo zvake vangwena, havana direction weporadio.
Madara sei kubva Studio 7 vajonga kandimire nevamwe venyu mese, tinokutendai nebasa guru ramunotiitira ramunotibatira kutipa nyuzi dzemukati menyika yedu. Ini ndoitwa Save, ndiri paQueenstown. Handiri kudo hangu kungotendawo nemashoko ava madhuku kuti yezvino izvi munenge maakuitawo muchionawo zviri mukati menyika nezviri kuitwa nehurumende yava Munangagwa. Ende tinenge taakuona kuti kukanhu kenyu kamuri kuti kaPoland ako, munenge maakuita muchiona kuti kutamba nenguva muna zvamuri kuitaba. Nekuti tikaverenga 6 months dzamapinda mukaPoland kenyu hamuna chamati mabuda nachoba. Saka taitokumbirisa kana chiri chokwadi chekuti muchaenda munoudzawo Munangagwa kuti nyaya yenyu yekuti muvandudze bumbiro remutemo munovaudza kuti vanhu vezimbabwe hatitomboda izvozvoba. Totenda kana maiono iri pfungwa yakanaka imava madhuku chibva imaizadzisa muende munovataurira kuti pfungwa iyoyeyo chete vanhu vezimbabwe vari kuti kwete. Hatiti zvinhu zvakadaroba. Mapaza nyika, nyika isina kana chinhu, zvipatara, zvikoro, everything. Vamugabe vaitori nani, everything zvaparara, everything. Enezvi mauda kuparadza pfinde bumbiro remutemo.
Makadini vashamarari veStudio 7, mangwanani ano emusi womuvhuro musi wa23 December 2019. Ndinoda kukutendai nekuchirongwa chino. Mashoko angu ano anoda kutaura, ndoda kutaura ndezvemurume unonzi Obed Gutu. Obed Gutu haiti politics asunita ruvengo. Kozi ukatarisa zvinhu zvaari kutaura, kana uchiona kuti haudi kutaura unofanga kurega. Waimbova kuMDC ikokuko, asi iye zvino ukatarisa zvinhu zvawava kuita, unoratidza kuti uri munhu unoita mapersonal grudges napuresident Chamisa. Hausiri kutaura nezvemamiriro epolitics zviri muZimbabwe. Nonga Pollard yamuri kuita iyoyo unonyatsokuzviona kuti izvozvi zvichunhu chamuri kungoita yawasting time. Muri kungomwati yapuresident Munangagwa everyday muchinyepa. Isu tinogona kuzodai, tinogona kuzodai vachinyepa. President Munangagwa vatonetsa vonemi, nokuti vanoona kuti zvinhu zvamuri kutaura ndezvenhema zvega zvega, hapana chiri kubuda. Izvo zvinhu zvamuri kuita, history repeat itself. Kuma1970s zvakaitika kuma78. Vana Chirauna naStole nana Muzorewa vakanyepera Smith. Isusu tinogona kumisa the struggle. Uya tingwe tii, vachimwati vachipiwa incentive sezvamunongoitawo kupola dikoko. Asi chakabuda hapana, hamuna kukwanisa zvekare kumisa armed struggle. Pamaitaura kudaro ndo pakatoita intensify armed struggle, zvokuti pakatozorogwa dzimwe futi kudarika zvamaifungidzira imi. Mukasimita zvoona kuti no, I'm wasting time chimwigwatini matsotsa. Zviri nani kuti ndiinde kulangesa house, ndtaura nedzimwe nyika ndiinde kulangesa house. Zvinhu zvigadziriswa, vanhu vanosarudza hurumende yavanoda. Of course tikaenda 1980 tikasarudza munhu wataida, yaiva ZANU PF iyoyo.
Tinokutendai veStudio 7 nokuti panhau dzakanaka, nhau dzinoterereka, nhau dzechokwadi. Tinokumbira kuti murambe makadaro, tichingokumbira kuti dai vonyika yedu yanaka, tatambura nemuno mujoni, nemazinta tinodaidzwa nawo muno akaoma veduwe. Tinokumbira kuti dai nyika yedu yanakavo, zvinhu zvose zvaita zviri nani, zvaendawo panzvimbo kuti tigoina kushanda tiri kumusha. Tariraivoni tinosiya mhuri dzeri dzichitambura. Apa mari yechikoro vanokwidza, vana vadzidzi kuzvikoro, tinongotambura.
Vanhu vane pfungwa dzakawanda dzakadzika nenyaya yemamiriro akaita zvino muZimbabwe. Ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Muchuchusi weSudan anoti atangidza kuongorora mhosva dzinonzi dzakaparwa nehurumende yaimbove mutungamiriri wenyika vaOmar al-Bashir mudunhu reDarfur. Kurwisana pakati pemauto ehurumende nevagari vemuDarfur kwakauraya mazana matatu ezviuru zvevanhu, vamwe mamiriyoni maviri nehafu vakamanikidzwa kutiza misha yavo. Sangano reUnited Nations rinoti maPalestina anopfuura mamiriyoni maviri anogara munzvimbo dzakapambwa dzakaita seGaza vakatarisana nematambudziko, uye panodiwa mari inoita mamiriyoni mazana matatu ane makumi mana nemasere emadhora nekukurumidza. United Nations yakaparura chirongwa chinonzi 2020 Humanitarian Response Plan chokubatsira miriyoni nehafu yemaPalestina vari mumatambudziko. Regai timbonzwa mashoko ezuva reKrismasi achibva kuna Reverend Andrew Mudarara.
Ndoda kukwazisai mose muzitara Jesu Kristu tenzi wedu akafa akamuka nezuva rechitatu. Kana takatarisana nenguva yeChristmas, tiri kutarisa nguva yatinoona rudo rwaMwari Baba unotaugwa naJohn achiti Mwari akada nyika akaipa mwanakomana wake mumwe chete, Jesu Kristu, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi kuti ave noupenyu husingaperi. Johni wotaura zvakare achiti muna chapter 1 pakutanga kwaiva neshoko shoko richibva kuna Mwari shoko riri Mwari verse 14 noti rikashanduka rikave nyama rikagara pakati pedu kana takatarisa nane nguva yeChristmas tiri kutarisira nguva yetarisiro yokubarwa kwemudzikinuri wevanhu vose munguva chaiyo yaakaberekwa Jesu Kristu vana veIsraeri vanga vari pasi peutapwa hweRome asi vanga vane tarisiro yokuti Mesaya achaberekwa agovasunungura saka ndikati munguva yeChristmas inguva yatinofanira kusimudzira tarisiro yedu kuna Mwari zvisinei kuti mamirire ezvinhu anenge akaita sei asi tinoramba tichiti tine tarisiro tarisiro yedu ingabvepiko inobva kuna Mwari uyo akada nyika akatuma mwanakomana wake mumwe chete Jesu Kristu ivai neChristmas yakazara netariso netarisiro muna Kristu Jesu nyika yeZimbabwe Merry Christmas to you all. Amen.
Tinotenda Reverend Andrew Mudarara nemashoko avo.
Apo Jesu anouya kutora varume anotora vakananga avo vanokore vanhu vake
Jesu anouya kambo katanzwa kubva kumutakabvu Oliver Mtukudzi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti vamunangagwa nePollard havangabudiriri kana vakasaitawo hurukuro nebato guru rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Varimi vochema-chema nemvura yarambira mugenga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda